Dunhu iri radomawo muzvari mupariwa vamogen community vatenda ibiti kuti vave vatevedzeri vavachamisa kusvika pari zvino bato reMDC raita macongress munzvimbo dzinoti Matabeleland South, Matabeleland North, Midlands, Matabeleland West neUnited States. Pari zvino dunhu reMatabeleland East riri pakati pekuita congress yavo. Vachitaura nhasi muchinhoi mutauriri webato iri vajacob Mafume vanoti makongresi avo ari kufamba zvakanaka.
Tinofara seMDC kuti kongresi yedu yekuprovhinsi yekuno kumashonaland west yafamba zvakanaka. Hapana akuvara, hapana achema, yaitwa murudo, yaitwa murunyararo, yaitwa mugare. Sofa kwese kwatafamba vanhu vari kutaridza demokrasi vakanyarara.
Varafu Magunje ndivo vasarudzwa kuvesa chigaro wedunhu vakunda vaWilson Makanyanyere. VaMagunje vanoti vakagadzirisa zvose zvavakakanganisa uye vakashanda nenhengo dzose mudunhu.
Mukirazi mwana akanyora exam pane zvaanokanganisawo ozopihwawo time yemacorrection. Saka ndoda kutendai kuti pane zvatakakanganisa last time matipa nguva yekutiite macorrections. Thank you very much.
Sezvo pasina mvura isina chura imwe nhengo yaida kukwikwidza sapachigaro wedunhu vagizikonjana vakarambidzwa vasoropodza kurambidzwa kwavo vachiti kushaya utongi hwejekerere. Vakonjana vanoti pane matunhu madiki aida kuvadoma asi vakarambidzwa.
Zvaitika mukati umwe zvinorwadza. Zvinoratidza kuti demokrasi yedu yatsikirirwa. Demokrasi yedu haisisiri demokrasi yatanga takatarisirawo sekutavamba kwatakaita musangano wedu.
Panyaya yekudomwa pakongresi vaMakume vanoti zvinogona kuitika chete kana vanhu vose vane chekuita nechinzvimbo chiri kukwikwidzwa vawirirana.
Mutemo wese wese unogadzirwa unogona kuwana yatinoti exception, but unopa zvigano zvekuti kuti uwane exception unenge wamira sei. Unogona kuda kukonvinza gungano rese kuti riite exception, uda kukonvinza two-thirds kuti paitike exception yatinoti exception uite zvaunenge uchikwanisa kuita. Izvozvo zvinogozha kuti zviitike pakongresi nokuti unenge uchitaura nevamwe vanhu vaunenge uchikwikwidza navo.
Vamwe vanhu vasoropodza kuenda kumakongresi ematunhu kuri kuitwa navashamisa vachiti zvinoita kuti matunhu aya amanikidzwe kudoma vashamisa. VaRichard Muneri mumwe wevane mafungiro akadaro.
Kuwanikwa kwavashamisa panzvimbo dzavasingafaniri kuwanikwa zvinopa kuti wavari kunge vachikwikwidzana naye hakwanisi kunominetwa nekuda kwekuti uyo anenge aripo. Saka vanhu vagara vanenge vachitongotyai aripo vacho. Semaonero angu nemafungiro angu enyu, zvanga zvakanaka kuti kana vachiita zvinhu zviri pajekerere vanofanira kufamba vese.
Kusvika pari zvino vashamisa chete ndivo vadomwa pachinzvimbo chemutungamiri webato uye nhengo shanu dzinoti vakomiti vabeti muzvari mupariwa vawosinure naamai Vivian Tomvas vakadomwa kuve vatevedzeri vemutungamiri webato. VaDouglas Monzora vaHwende navaDaniel Molekeli vakadomwa kuti vakwikwidze chigaro chemunyori mukuru webato. Muzvari Tabitha Khumalo navaJoe Gebruza vakadomwa kuve sachigaro webato. VaMakume Voga ndivo vakadomwa semutauriri webato kusvika pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.